Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handisandaona nhume yakabva kuna vamunangabva. Kuri vanouya vari vechechi ndovandakaona ende tinovatenda nekuya kwavakaita, tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti vanoda nhaurirano kunyukura nyika mukana wamamupere mairi.
Ndivo vaitokanganisa zvichafamba nekuti Pollard yanga ichinonokereda kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kuPollard.
Muzvinafundo Love More Maduku vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nezanupiefu zvekuti vachamisa ngavauye kunhaurirano dzePollard. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera yowedzera zvakare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana chete dzichikwanisa kunyukura nyika mumadhaka mairi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti vave kunonga svosve nemuromo nenyaya yekushaya zvekudya, mabasa, mari, magetsi nezvimwe. Asi vachitaura nebepa nhau reChronicle svondo rapera, mutevedzeri wemunyori wedare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kuPolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe kuti pane zvachinja here nezvenyaya yavo iyi. Asi vachamisa vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nepfungwa dzakabuda kunhaurirano yakaitwa kuSouth Africa kuti munyika munoda nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF.
Munyika muno zvakataurwa neSouth Africa zvinhu zvakanaka zvinovandudza uyanana nekufambirana pamwe chete kwevanhu munyika. Kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, makanzwa minista kuSouth Africa veForeign Affairs vachiti kana tisatagadzirisa politics dzemuZimbabwe hatigoni kugadzirisa upfumi hweikonomi yemuZimbabwe. Izvozvo tinowira nawo nokundo zvataitaura kuti shurushuru yenyika, solution yenyika, mhinduro yenyika, tiriso renyika rinobva pazambuko rekuwirirana pamatongerwo enyika. Totaurirana, togadzira nyaya dzekubirwa kwemaelections, togadzira nyaya dzekuti munyika hamuna shanduko inobatika, togadzira nyaya yekuti tibve pane zvokuita kwakudhara kwerima kuenda mukuita kwechiedza, kwerugare, kwerunyararo, kwebudiriro, kwemufaro. Tagadzira saizvozvo nyika yedu yoenda mberi.
Saka bato renyu rakagadzirira here kuti riite nhaurirano kuti ripedze matambudziko atarisana nenyika?
Ndataura ndikati nyaya yemunyika haingori yebato chete, inyaya yevanhu vese vemuZimbabwe. Kuitira kuti isu tisangane nevezanupiefu toona munozviziva kuti zvanza zvinogezana, munozviziva kuti kutamba mese jairira nai geranai misoro kana muita kuti mumusha muve nerunyararo neutano hwakanaka. Saka isusu takati vezanupiefu ngatiitei kuturika denga hubatsirane. Hakuna munhu anogona kufamba riri gumbo rimwe chete, andiwa makumbo maviri. Nyika ike zvino yakamira negumbo rimwe chete, ngaimire nemakumbo maviri. Togadzirisa kuti dambudziko redu nderei, togadzirisa kuti mhinduro yedu ndeyei, togadzirisa kuti gwara ratinotora nderipi, togwadzirisa nyaya kuti upfumi hwenyika hunogadziriswa sei. Tokoka kune dzimwe nyika isu takwanisa kukokorodzana pachedu. Hatigoni kushedza kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kana tisati tazvibatsira isu pachedu nekuyanana nerudo nekugadzirisa matambudziko edu. Nyaya yekuti munyika medu mune matambudziko inozikanwa pasi rose dei tagadzira matambudziko iwayo. Saka isusu takazvipira semusangano nguva yega yega ndakatotaura ndikati vamunangagwa nezanu PF yavo ngauye titaurirane. Kwete nekuti ndovakahwina maelections asi nekuti ndovamwane rimwe bato rinovawo rine chitsama chakati kuti munyika uye ratakaona rine mavhotiwo ari pati pamusoro chetakavakunda zvedu asi vanga vachititeverawo zvinova zvinhu zvakaita kuti tizoenda kuconcord taonawa pamusoro pedu isi tisanga tiri pamusoro. Zvese izvozvo zvindo zvatova zvive nhaurirano dzatinova nadzo togadzira dambudziko remunyika muno. Upenyu hwonaka, vanhu vashupika vazulu, vanhu vatambura mukatarisa madokta ari kudzingwa pane kuti anga vachigadziriswa, mukatarisa maticha ari kuzvambaradzwa pane kuti vanga vachigadziriswa upenyu hwavo, vashandi havana ukoro une basa, mitengo iri kukwira, zvinhu zvaoma. Hatidi zvinhu zvambi zvakadai, zvinogadziriswa vanhu kana vachinge vaya nana. Mumba mune bopoto hamuite zhizha, mumba mune kuvengana hamuite runyararo kana rugare, hamudyi rinopisa. Saka tiri kuti ngatimbodyawo rinopisa, taneta nekurova nzuu, taneta nerinotonhora, tanetswa nongorova mufushwa, nekuti tinodawo kuti tinde kune zvikurukuru zvidhafu dhafu senyika.
Tiri kunzwa kuti vakambotumira nhumwa vamunangagwa, ii chokwadi here uye makazvitambira sei?
Handisati ndaona nhumwa yakabva kuna vamunangagwa. Kune vanouya vari vechechi ndovandakaona, ende tinovatenda nekuya kwavakaita, tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano, nekuti ndo zvatinotarisira. Isu tinoremekedza makereke munyika muno, nekuti kereke ndodonhodzo renyika. Makereke kubva kare kare kana munguva yaIsraeri mubhaibheri, machechi anga achiva nekubatanidza nyika, anga achiva nekurayira kuna mambo. Muprofita ndobasa raita, muprisita ndobasa raita.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Asi imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vanopindirana nepfungwa yekuti MDC yavaChamisa ibatane nevamwe kuPollard.
Ndinoona sekunge veMDC ndovasiri kuda zvekutaurirana nevanhu, nekuti chekutanga nechekuti nyika inei haina vanhu vaviri chete vamunangagwa navaChamisa kana kuti mapolitical party maviri chete eZanu PF neMDC. Ine vanhu vakawanda vanoda kuti nyika ienderere mberi. Saka kuPollard uko kunobvumidzwa kuti kana veMDC vakauya vototi mukati imomo mbari mamiting vakafambudza nezanu vega vari, asi iri Pollard ungori mukana wekuti vanhu vanoda zvekutaurirana vanga varipo. Saka kana vachida izvozvi zano iri kuti aiwa ngavauye kuPollard, bhikozi pamwe inenge isingatodiwo zvekutaurirana navo, yotongovapa chinhu chavanoziva kuti vanoramba, iyo vari kuramba, hapana chinofanira kurambidza nekuti vanhu vari kuda kutaura.
Ivo kavari kuti vanenge vakahwina mavhoti akawanda kudarika mamwe mapato akawanda arimo muPollard, nekudaro havaone zvichibatsira kuti vange vachiita nhaurirano ikokoko.
Havana kunzi ngavauye vaite nhaurirano nemamwe mapolitical parties, vari kunzi vauye paitwe nhaurirano yekuti Zimbabwe ingabudirira sei. Hakusi kunoku, hakusi kuuya kuPollard, hakusi kuuya kunonzi uyai taura nekuti iwo ndiwoka. Mavhoti anotozikanwa kuti uyu akaita mavhoti akati, uyu akaita mavhoti akati, zvakatopera izvozvo. Chakudiwa nechekuti ngatigare pasi nyika onai zvairi kuita mabasa ako, zvinhu zvakaoma, mapuraizi ari kukwira zuva nezuva, todii senyika.
Asi vamwe vari kutika havasi kuona chaitwawo nePollard kubvira zvayaumbwa muzvinafundo Maduku, zviri kufamba sei ikoko?
Ndivo vanotokanganisira zvisafamba, nekuti Pollard yanga ichitinonokere ichida kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kuPollard. Tanga tichimbotaurirana kuti tichataurirana sei, maarea zatova ndeapi. Saka tanga mazuva anaya taakuda kutanga kutaurirana kuti zvii zvinofanira kuchinjwa munyika. Ndakambotaura paya ndichimirira MCA kuti kuPollard tenge ichida kuti maelections a2023 asaitwa nevakaita maelections a2018. Paitwe reform yakadaro yekuti chairman wezvek haapwe nina president. Tori nyaya dziri mudariro idzodzo. Then kune zvemaeconomic reforms izvi tinenge tingopawo pfungwa, but hurumende ndeinenge ichitonga. KuPollard hakusi kunoti kuhurumende, kuPollard kunotaurwa mafields, asi nyika inenge ichingotongwa nevakasarudzwa muna 2018.
Imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Gurukota idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vapa bhodhi rekambani yeNASA mavhiki maviri kuti rigadzirise zviri kupa kuti kambani iyi isashande zvakanaka. Kwagara kuchinetsa kuNASA uku nenyaya dzeuori. Kunetseka kuri kuitika kukambani uku kuri kupawo kuti vakawanda vari pamudyandigere varambe vachinonga svosve nemiromo kunyange hazvo vakabvisa mari dzavo kuNASA kare. Kuti tizeye nezvenyaya iyi tabata vamavhima.
Pane zvimwe zvatichakurumidza kuita, ini ndakazvipawo 2 weeks zvekugadzirisa bhodhi racho ranga risiri well structured according to the provisions the act yeNASA. Saka izvozvo ndofanira kugadzirisa zvakare. Chandiri kuda ndechekuti bhodhi rive fully operational according to the act. Iyo authority yacho in terms of management ive fully operational. Vanhu vanga vane zvavanopomerwa ngavakurumidze kutongwa kuitira kuti vane mhosva vaiswe mberi kwematare. Vanodzikwa basa vodzikwa mabasa, vanodzoswa pabasa vanenge vaonekwa vasina mhosva vodzoswa pabasa kuitira kuti authority ifambe zvakanaka. Saka ndiri kuda kuti zvese izvozvo zviitike within the next 2 weeks. Tikaramba tichirasikirwa netime zvo zvireva kuti mari yevashandi vari kucontributa, mari dzemapensioners dziri kucontributwa ikoko dzinoramba dzichidona dzichishaya value pane kuti dziinvestwe pazvinhu zvinoramba zvakabata value yemari iyoyo.
Saka apa muri kuti muri kugadzirisa zvinhu kubhodhi zvese nekuvashandi vakuru vakuru vava kana kuti kwatingati kumamanagement?
Through the board because inini handizoindi kuvakuru avo, inini ndinopa maultimatums kubhodhi kuti gadzirisai ichi nechichi nechichi, iro bhodhi racho rozogadzirisa.
Pane nyaya yegwaro riya rakaburitswa ranga richiongororwa, zvasvikawo papi? Mabva masvikobatanawo here nenyaya iyi?
Iroro gwaro rakakosha nepamusana pekuti ndiro gwaro rakaita forensic audit yeNASA. Rakaongororwa nemamwe malawyers akazouya pamusoro pekunge maauditors auya. Vakaita unpack that forensic audit, vakaita marecommendations ezvinofanira kuitwa. Zvimwe zvacho ndizvo zvatatotanga kuita izvozvo. And gwaro racho iroro ndo rimwe randichasevenza naro kugadzirisa zvinonetsa paNASA kuitira kuti one, uori unofanira kupera kuNASA completely. 2, iyo inofanira kusevenza in a way inoramba yakapa value kuvashandi kuitira kuti mari dzevashandi dzisadyiwa, dzisaerodwe. Vanofanira kuita inonzi prudent investment.
Ivo vari pamudyandigere apa vanenge vanga vachichema chemawo kuti mari dzacho dzinenge shoma tichitarisa mamiriro akaita zvinhu.
Mari dzakawedzerwa manje manje. Asi NASA board ine mandate yekuramba ichitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuwedzera mari dzemapensioners. But mari dzakawedzerwa manje manje, paiwana vashandi $80 vakuwana ma-200. Saka but board rine mandate yekuti varambe vachitarisa kuona kuti upenyu hwemapensioners hungagadziriswa zvakadii. Asi tinofanira kuziva zvakare kuti hatikwanisi kupa mari inozoita kuti NASA isare isisina mari. Ikasara isisina mari zvinenge zvakureva kuti vanhu vamwe vari kuretire nenguva inotevera vanozoshaya mari zvachose kana kuti vatove paretirement izvozvi.
Gurukota idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari uri kuwedzerwa zvakare kutanga mangwana. Dhiziri rawedzerwa nemasendi 10.6 kubva pamadhora 10.4 kana kuti $17.74 kusvika pamadhora 10.60 kana kuti $17.90. Peturu yawedzerwa nemasendi 30.00 kubva pamadhora 10.5 masere nemasendi masere kana kuti $17.07 kusvika pamadhora gumi nemasere nemasendi makumi mana nemana kana kuti $17.44. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano remakombi reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta.
Tera chokwadi chaizvo kuti mazvano hazvifanani kushamisa, asi kuti marwadzo ndovangora pachiwedzera marwadzo aya tikatasa kuti mafuta chiri kubata takawandisisa zvinofambiswa nemafuta zvinoti vanhu zvoti zvinhu zvinodyiwa nevanhu zvese zvinobva zvapinda kuti mitengo ikwire. Saka ii kumerwa kwacho kwangogumira chaiye angogaroziya futi kuti ndozvekuitika. Saka maponero acho hatizivi tepona rinhu bese nechokwadi chiripo.
Muri kutarisira kuti munenge muchiwedzerawo here mutengo wekuti vanhu vaakwire muchovha mangwana? Zviri kufamba sei?
Haiwa, kutaura chokwadi chaizvo chaizvo, michovha hatina mukwidziro watiri kumboita rwendo runo. Ekukwidziro wacho hapana. Miri huro yevanhu haina kuchinja zvachose. Unototi ukakwidza iwewe motikari yako iyoyo haichatofambi, yakaramba yakamira. Vanhu havati kutouya ikoko, vakutoti zvavo nguva zhinji vapedze vari mumachiu kumirira zivuso yacho painouyira. Ino munhu amira kugura masikapu ozokwira mausiku haazi kuzvisa chisi, asi haakukwidza haakukwidza hapana. Ndo chokwadi chiripo, tinongorwadziwa zvakadaro tichienda nevanhu vedu vavo tichitakura nhaazvo kukwidza hapana.
Pari zvino zupwa yacho iri kubhadharisa mari, uye imi muri kubhadharisawo mari kune dzimwe nzvimbo?
Tikati makiromita gumi kana gumi nemashanu inechepapa pakati ipapo zupwa kombikita $2. Mabhazi ezipo zvakare achiita zvakati sedhora ekuta misha yakaita seMbare, misha yakaita sanasanidel. Ndo mitengo iri kubhadharwa nevanhu vachipinda mudzimota. Kuti yedu dzedu dzimota dziri kunze kwezvipo kwacho makombi ari kunze kwezvipo zvezvi ari kuti vanhu vanobhadhara toti madhoredi eZimbabwe mashanu kana pamwe pacho ukabhadhara kana $6 dzedu dzeZimbabwe dzedzia. Ndo mitengo yacho iripo pari zvino hatinoti pachiri kwaya masef distances. Tikada kutasa misha mikuru yakasana chisungiza izvi avo ndonavazotika nayo mafuta adaaita mutambiro yaitao aigona kuti topedzera kuma$10 yedu yeZimbabwe. Asi haakuti kuona makasoma kati manje ndoinenge anengange nekuti vanhu vacho mari yacho yakaomerwa havana koita yatinoti dzedze mumota dzevanhu zvavo toti mapaizi vanhu anototi kunani dzivo dzatasana chisungiza izvozvo ana anokwadza vanoti vanokona kutoedza kutarisira kuti vanhu vemichovha iyoyo yatinoti purivhati ndiwo anokwaanotozomhanyira nekuti vanotita mitengo iri pasi zvishoma pano yedu yemakombi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano remakombi reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika makumi mashanu nepfumbamwe dzakambosarudza madzimai kuti vadzitungamirire pasi rose, America haisati yakwanisa kuita izvi. Vakambosvika pedyo muAmerica nekutungamira ndiamai Hillary Clinton, avo vakazokundwa navaDonald Trump musarudzo dzemuna 2016. Musarudzo dzegore rinouya dza2020 kune madzimai mashanu ari kukwikwidza kuti amirire bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi vamwe vanhu vanoti kukundwa kwaMike Clinton kuri kupa kuti vamwe vavhoti vave nepfungwa dzekuti kusarudza mudzimai kunogona kunetsa. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaBlessing Phiri, uyo ari pachirongwa cheGlobal UGrad kuno kuAmerica. VaPhiri, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba. Chimboudzaiwo vateereri vedu kuti chii chiri kunzi vaPhiri kuno kuWashington DC.
taka unzwa ni chirongwa che Global UGRAD chinova icho chirongwa chaka tersana ni wechidiki vachiri kupfurira mberi nezvifundo zvavo zve undergraduate chirongwa ichi chaka tersana ni wechidiki kuti chivabatsire nekuvapa mazano to empower them kuti vave ma leaders ane ramangwana rakajeka.
Vechidiki vakawanda kuZimbabwe vati vaneta vachidzwa vanhu vachiti ya tomorrow's leaders, ya tomorrow leaders vakuda kuda kutungamirirwa nhasi. Chirongwa ichi chinokubatsira ine zvinhu zvakadaro.
Icho kwadi vechidiki vatungamiriri vaiko zvino hatingave neramangwana kana tisina vatungamiriri vaiko zvino. Ndine chikumbiro chekuti vechidiki vazive izvi kuti tisu vatungamiriri vanhasi
tiudzeiwo zvizere kuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica chete here kana kuti nyika dzakasiyana siyana pasi rose.
Chirongwa ichi chakatarisana nevechidiki kwete vekuAfrica chete.
VekuZimbabwe muri vangani?
VekuZimbabwe tiri vaviri.
Zvamunenge matozadza pasi kamuri tiri VekuZimbabwe. Aiwa, taita kudzwa zvakanaka mukoma. Mane 3 months muri kuno kuAmerica. Mungati madzidza zvinhu zvakadii zvine zvamungati pandodzokera kuZimbabwe. Aiwa, amana amusi ready nekundadzoka.
Chinchandikati chihombe inclusion munhu anoonekwa kuburikidza nezvaanogona adiscriminate. Vechidiki kuno havadzidziri kuti vanoshandira mumwe munhu, vanodzidzira kuti vashandure upenyu hwavo, vashandure community. Izvi vanozviita nekuzvitangira zvinhu zvavo, pachirungu vanoti entrepreneurship.
Zvino imasvika kuno kuAmerica vechidiki vanoti aha, chegetai mabasa enyu achisikubada ndini manje ndakutozvitangira kambani. Maondoro akadaro anoshanda here patotarisa nyika yakafanana neZimbabwe?
Right, ndinoona kuti tatarisira zvakanyanyisa muhurumende kuti itipe mabasa, asi mabasa tinokwanisa kuzvigadzirira tega from previous history, from makore ndingatongoti kubva ndichizvarwa tichiri takangotarisira and izvi hazvisati zvaitika. Saka ndinoti dai tadzidza kubva mune dzimwe nyika dzabudirira kuti isu hapana achaya kuzoti pabasa mumaoko one silver platter.
Saka vamwe vanokwanisa kuteerera interview kuti uyu pamwe anogara mumadhorobha dhorobha mumatown town, asi havasi kutiudza kuti aiwa paanoti geto youth varikutotaura titsanagurirei kuti imi sevechidiki vari kugara mumageto geto imawo. Pane zvamungati madzidza pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pandodzokera kuZimbabwe ndizvo zvandichaita?
Ndiri kubuda mumbare mugeto youth akakwana
zvizere
pamatagarika paye ndochi ndopedu chepo chaipo. Chandingangode kutaura ndechekuti handifariri kuzvinzwira tsitsi. In fact, I'm at a privileged position nenyaya yekuti segoridhe, kuti goridhe rinzi rave pure, rinombotsva, ropinda nemumoto muzhinji. Kukura kwandaita mumbari ndomoto uyu uri kundi prepare kuti ndive neresilience, ndikwanise kuadjusta munguva dzakaita sei dzakaoma.
Aiwa, takunzwa geto youth hanzi simukai simukai amana. Tichipeta chirongwa, ndiudzawo vateereri kuti kana vane chido chekudawo kuwanawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi vanofanira kuenda ku
chirongwa cheUGRAD. Makangotsvaka kuti Global UGRAD munoiwana paFacebook, munoiwana paTwitter, munoiwana paGoogle. Kune mageto youths ndiri mumwe wenyu, ndiri kudawo kuona umwe wangu wekumbare, ndiroda kuona umwe wangu wekumakokova, wekumagwegwe, wekujecha achiuyawo kuno. Kana mune mubvunzo muchida rubatsiro, zita rangu ndiBlessing Phiri paFacebook, paTwitter, paInstagram, kwose. WhatsApp number 0775256880.
Muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaBlessing Phiri, umwe wevechidiki wekuZimbabwe ari pachirongwa cheGlobal UGRAD kuno kuAmerica. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Iko zvino toenda kuchirongwa chechitetero chatinopiwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba.
Vadiwa vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isibo mumabhaibhiri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambira muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Chandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvino tinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mipondo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitire iwayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu. Zvazvakadaro muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwo ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
Ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari, chokuenda kudenga, nzira dzinoenda kuadziti dzakawanda.
Izvokwadi zvikuru. Kristu ndomumwe, muviri waKristu mumwe, asi nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Unozoenda pamberi Pauro achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari, vamwe vanoparidza nokuda kweurire, asi chakanyakukosha ndechokuti Kristu uri kuparidzwa namazvo. Kristu shoko rake rine zvipurira pamberi zvakadaro. Unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete.
Chimwe chinondinetsa Apostle Mabhugu ndechokuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri. Dzimwe chechi dzinoti musadya nyama nemusi wechishanu, dzimwe chechi dzichiti musambododya nyama zvachose, vamwe vanotiwo munhu anongobvumidzwa kuita mukadzi umwe chete, vamwe vachititi vanobvumira vatendi vavo kuita vakadzi vakawanda. Kusiyana kwemirayiro yese iyi, isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu. Tingava vanhu vane chokwadi kana tichidari?
Ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu, vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu. Hanzi the first Christians, vatendi vokutanga, vakanzi vaKristu paAntioch, kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo, mafambiro avo. Zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu, iri yedu, yokuedza kuti tizvisiyanise pazvikoka zviya zvatamboreva, ndopane dambudziko guru ipapo. Mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo, kuita vakadzi vakawanda, kana kuti yokusarya nyama, vamwe vachiti tinorya nyama, vamwe vachiti musi wechishanu, vamwe vachiti musi womugovera, vamwe vachiti musi wesvondo. Vana Roma, vaRoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyo ichiti kuna vamwe vanokoshesa zuva kudarika rimwe, vamwe vokoshesa ichi kudarika chimwe, asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari.
Vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo. Vamwe vanopinda nechishanu, vamwe vanopinda nemugovera, vamwe vanopinda nesvondo. Kusiyana kwese uku chii chinokonzera, kunoreva chii?
Tikade haidi kuti tibverekere chokwadi chaicho mukoma Tanonoka. Musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamirira zvakaita mukereke yaJesu Kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mbasa iri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tanonoka kungoti nguva ndo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Munhau dzemitambo, Caps United 1, Dynamo 0, Triangle 3, ZPC Kariba 0, FC Platinum 1, Chapungu 0. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku.